kunzvimbo zhinji mumisai Glenview 1, 2 ne 3 kwashanyirwa nestudio 7 kune mweya wetsvina unokachidza zvekutadza kufema kunyanya kuna avo vanenge vachitanga kusvika munzvimbo idzi asi vagari venzvimbo idzi vaudza studio 7 kuti aya ndiwo mararamiro avo mazuva ose vachiti nzvimbo dzavo dzinogaroyerera mvura ine tsvina iyi uye kanzuru iri kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko iri vamwe vagari vanoti vave kukwanisa mwedzi vakatarisana nedambudziko iri gogo maimbodei makuyana ndemumwe wavagari vekuglenview 2 vanogara pamba panofamba pamwe nekuungana mvura yetsvina iyi vanoti vanogara vakabatira hura mumaoko sezvo utano hwavo huri panjodzi
tiri kutambudzika nenyaya yemablokeji cholera is within our community and we are afraid kuti tichatopera zvikaramba zvakada toilet dzangu hadzibloki since 1979 hatinambobhlokerwa nematoilet but tinoafektwa nematoilets ari kubva kumusoroko kunobhloka kumusoroko
izvi zvatsigirwawo navatinashemuyaka vanogarawo pamba panofambawo zvakare nemvura ine tsvina iyi vanotiwo kanzuru ndiyo honzeri yedambudziko ravo
masoja rungoerera suwa yaya kuti ikadhuzhuka irikudhuzhuka dzimba dzese one side yese yamuri kuona kuno kwacho suwa yacho kana ichifamba haina kwekuenda iri kuuya youngana pamuri kuona ipapapa inotanga kupinda mudzimba dzevanhu ende hatina mufaro nenyaya yekuti pane dzimba dzakaiswawo pamainfiel vakatyofudzira madhireni saka kuna mvura iyi kwaichaenda saka chacho tichikumbira tionesani kuti pochifambiswa sedai vatibatsira nyangwe mvura ikanaya haina kwaichaenda because vanhu vakavhara paifamba nemvura ezvinezvi tangofema mweya wakazara sewage everyday
mumwe mugari womunzvimbo iyi amai panashe chakanyuka vatiwo panonaya mvura dambudziko ravo rinowedzera vachiti mvura ine tsvina iyi inotopinda mudzimba
enenge kazara gedhi kwese pano pasingatombofambike pese apo zvoti kana tori magezi tinotodzima kuitira kuti kana anga achifamba mvura inotopinda mba pese padhoo pano pakaita kuzara mvura haifamba haichese kozi kwese kune kwakazara kune kwakazara inopinda nemasaidhi mese mutorobvisa makapeti kana mvura yatanga kutonaya hatinobvisa zvese nezvitori mumvura zvese
nhengo yecombined harare residence association uye vari mugari wemuglenview muzvare joelin nyachururu vatiwo mvura yetsvina iri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu
dzimba zhinji dzave kugara dzakazara madhodhi noda kwekuti suwa haisi kugadzirwa nenguva uyezve varwere vari kuwanda vemudumbu kuno kuglenview chikonzero suwa iri kunyanya kutora nguva yakareba isina kugadzirwa vagari pavanoendawo kuti vanosvitsa zvichemo kudistrict office kune department rinoona nezvekugadzirwa kwemasuwa vanosvika votukwa zvakare kunzi maakunyanya kana kunzi taakuzokublokai pamafoni edu kana vachinge vaita zvekufona vachiripota
kusabatwa zvakanaka uku pamwe nekugara vaine mvura dzetsvina padzimba ndokwapawo vagarava kuti vanyore tsamba yenyunyuto kumunyori wekanzuru nechishanu chapfuura mutsamba umu vagari vainyunyutawo navamoses diko mushandi wekanzuru kuhofisi yeglenview vachinzi vanga vasiri kubatsira vari kugara munzvimbo dzinoyerera mvura iyi mutsamba yenyunyuto iyi vagari vekuglenview vari kuti vanodawo kuti kanzuro yeharare isangane navo yotsanangura kuti ichagadzirisa sei zvachose dambudziko iri tsamba iyi ine runyororo rwevanhu vanodarika mazana matatu vekuglenview kunyange zvazvo studio 7 yazvionera pachena dzimwe nzvimbo dzinoyerera mvura iyi padzimba mutauriri wekanzuro yeharare vastanley gama vati kubva zvaputika chirwere checholera muharare vari kugadzirisa dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina
izvezvi vari kuatenda to those areas vachigadzirisa suwa haringoputiki rega pasina zvaitika zvinhu zvinoiswa imomo ndo zvinozokonzeresa kuti zisuwa masuwa pipes azoputika mishonga iri kuendeswa kwakasiyana siyana but the first thing is to repair mapipes achona here so that suwa izopinda then mabvunza kuti kune vanhu vakavaka pamusoro pedzi vakavaka dzimba pamusoro pemasuwa izvozvo hazvitobvumidzi nemitemo zvekuvaka dzimba that's why muchiona kuti kanzuru izvozvo iri mubishi to make sure kuti vari kubvisa dzimba another property yakavakwa pamusoro pemasuwa
kanzuru yeharare yakatovharawo chimwe chikoro chayo chinonzi city of harare day care center nekuda kwemvura yetsvina iyi masvondo matatu adarika nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wecommunity working group on health vaiitai rusike vakaudza studio 7 munguva shoma yapfuura kuti cholera haigoni kupera munyika sezvo zvinokonzera kuti chirwere ichi chipararire zvisiri kugadziriswa
tikatarisa muno madhorobha vanhu vachine dambudziko remvura marara haasi kutakurwa masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzira gadzirwa.
Hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mapfumba mune vashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera ichi nezuro, gumi nevapfumbamwe vari vemuHarare uye makumi matatu vari vekuchitungwisa. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, hurumende inoti vanhu vanofungidzirwa kuti vafa nekorera izana nemakumi mana nevaviri uye makumi mana nevapfumbamwe vanotozivikanwa kuti vakashaya nekuda kwechirwere ichi kubva zvachatanga muna kukadzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.